Dynamos, Yarwa FC Platinum 5-3 nema penalty, Mandava Stadium, Nas Maskati, ndokupinda masemifinali emakundano emkombe mkuru uyu. Zvikwata zviviri izvi zvapedza mutambo uyu zviri mangange 1-1 panguva dzakatarwa dzemutambo wenhabvu. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Tanakashandirwa na Donald Mudadi pamwe nemurairidzi wayo Genesis Mangombe avo vari kubhotswana nechikwata chenyika chemawarriors. Chikwata chenyika ichi chiri kutamba mutambo wekuedzana masimba nemazebra dzekubhotswana mumutambo wekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwebhotswana. Dynamos yabatana neblack rhinos masemifinary mushure mekunge chipembere yarova chicken in 2-1 Muluveve Stadium muBulawayo. Mudori mukuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti vari kutarisira kuti mwaka uno vanotora mukombe wechibuku Super Cup uyo wanga uchivatedza makore akawandisa apera. Mutsigiri weDynamos vaHumphrey Tawa vanoti vakatopfeka nguo dzeDynamos iyo iri pamwoyo pavo.
Kana wada dhibari unosvika pamusipa kudai pamupfeka zvese zvese kufunisa pedhibari as long as wakapfeka bhuru.
Black Rhinos iyo iri kuchatarika makundano eCastle Lager Premier Soccer League yapindawo masemifinary aya yarova chicken in 2-1 izvo zvanga zvisingatarisirwe neveruzhinji. Chiri kushamisa veruzhinji ndechekuti Black Rhinos yarova maGamecocks muLuveve Stadium umo chicken in isingaroveke zvekutamba. Mitambo yechibuku Super Cup iri kuenderera mberi mangwana apo Highlanders iri pamusha Mbaba Field Stadium neCapes United. Makepekepe ayo aingove madzimambo ekutora mikombe haasi kutamba zvakanaka zvekuti panokwanisa kushaya chinobuda zvekare muBaba Field Stadium imomo. Muteveri wemutambo wenhabvu vachepasaizi vanoti maonero avo ndeyekuti Highlanders ndiyo ichatora mukombe wechibuku Super Cup uyu.
Ndikuona Highlanders chivanoda chikunda pamutambo iwoyu uyezve ndikuona Highlanders chienderera mberi chinotora chibuku Super Cup nokuti ligi inogona kuitike chitatu chinotora ligi saka paSuper Cup ipanzwa vacharipedzera chungu dzavo.
Mune mumwe mutambo mangwana Herentals iri kusangana neNgezi Platinum Stars muMandava Stadium zvekware. Chikwata chinotora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zuru makumba nomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Pamusoro pezvo chinobudirira kumirira Zimbabwe makundano eCAF Confederation Cup. Zvikwata zvenyika zvave kutenderwa kutamba nevekune dzimwe nyika zvichitevera kudzorwa kwakaitwa Zimbabwe munhabvu yepasi rese nevaFIFA musi wa10 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.